Manera na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikumi 14, 2023. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo inoti hapana chakaipa pamari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala nasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi vachiti havasi kubatwa zvakanaka. Senator Morgan Komichi vanoti vabuda mubato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora vachitanga ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Senator Morgan Komichi vebato reMDC rinotungamirirwa nava Douglas Monzora vanoti vaumba bato ravo idzva rinonzi United Movement for Democratic Change kana kuti MDC, uye vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vakomichi vapomera vaMonzora mhosva yekutadza kutungamira. Senator Komichi vazivisa nezvedanho iri kuvatori venhau nhasi kuMedia Center muHarare, asi musangano uyu wakanganiswa wave kupera nevamwe vanonzi vanotsigira vaMonzora. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKomichi.
Hatitsigirirana neutungamiri huripo tiri bato nakuno kana munhu akaenda kunoona vana veZimbabwe nadecenda vakaenda kunoona rakaenda kubyelection 2022 26 March rikawana majero vanhu vachatakana kukuona iko zvino pasamba kwataura kuvana veZimbabwe kuti uri munhu weMDC andareza chipewa Monzora kunotukwa muti vanhu akati kana kuzviona. Saka tiri tisuti bato iri haringangofi nekuti rine history rakafirwa nevana veZimbabwe. Vana vatsvangirai vakafa vakawanda kumamisha yatapisiwa, vanhu vakarepwa, vanhu vakadisplaiswa. Nhasi uri kune vanhu vari kuUK, vanhu vekuAfrica, vari kuAustralia, madiasporians vakatiza muno nokutumira nemavhanu zvekuzipal MDC. Saka history yose haingangonyori nekutiakuti hakuna vanhu vanga variko, hakuna vanhu vaiziva zvaiitika, hakuna vanhu vakuda kumutsa chinichi. Tinogona kuti mucha chinichi
vaKomichi. Asika vekwa vaMonzora vari kuti imi makuda kutanga rimwe bato nekuti makakundwa musarudzo, kana manga musingawirirani nemaitirwo esarudzo dzacho vekongresi?
Havafani kumborodaro. Chokutanga patakaita EOC pakaitwa madhakanano namadhaka ekongresi. You can find out from Dr. Anku. You can find out from LSMC. But in the country, we are all right. We are all right. We are all right. I am regretting why I ever said that. So I think we need to court. Because we have experience. What we always off than why we took Janita to court. And the people are regretting. Why did you do that? Because we have to come across. Even the previous, even the Congress, the guys did it. And I'm a woman. There was no Congress that I was.
Asi tanzwa kuti musangano wenyu wambokanganiswawo, zvanga zvichifamba sei?
Wakanganiswa asi tanga tapedza hedu kupa spichi yedu. Tanga tataura spichi yedu yapera, tataura kumajournalists varekota zvese. Saka patatanga kuita question time ndo patasonda toresponda kuna first journalist atanga kubvunza. Asi tatapedza kuanza maquestions acho ndo papinda kagroup of 5 to 6 people vanga vakadhakwa, one of them anga ane banga and ndobva uyu anonzi Boasi Mangamiso ndiye aleader the household yekutanga kundituka achiita mutengesi achidhifenda Douglas Monzora achiita zvese kusvika dhaa tazoona kuti aiwa hapana zvichandirira mberi ndobva tazostopa zvedu.
Tichitarisawo kuti sarudzo dzaswedera idzi, muri kupinda here musarudzo muchikwikwidza?
Tinopinda tichikwikwidza.
Senator Morgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba kuti tinzwewo divi ravo.
Achekutanga tatinototaura isusu sebato, tinoti mumwe nemumwe ane kodzero yake kubuda kana kupinda. Tine donors policy, tinoti tinogwinyisa mufreedom of association nefreedom to disassociate. Saka danho ravatorwa navakomichi hatina kutishamisa nekuti zvito zvavo, asi chatisingadi chete kuti chiitike ndekuti vakomichi vazoshandisa zita redu, vashandise logo yedu, vashandise slogan yedu nezita redu nehedquarters iri neadresi dzedu, asi vaende aiwa tinovabvumira.
Asi kazita rebato ravari kushandisa rinenge rakasiyana nerenyu iri?
Ndozvandi kuti kana vadaro tinovataiva makorokoto, tinovati makorokoto chaizvo, nekuti isu hatingarambiri munhu arida kuita zvido zvake. Hatinga hatipo nekumbunikidza munhu kuti kana wabuda mubato redu totomuvenga. Tinovati aiwa makorokotoi, tawanda muopposition.
Vari kutiwo vamwe vatumwa navamonzora vaenda kunokanganisa musangano wavo nevatori venhau vachitungamirwa namukoma Boaz.
Right, handisimboti kukanganisa kwaitwa pamusangano nekuti maimeji acho ndinawo. Chandaona ndechekuti mukoma Boaz vanga vachibvunza kuti inini kumira kwamaita ipapo muchiti maada kuita inini mutungamiri mapresident emdc, matumwa nani nekuti tine kodzero dzekubvunza semamembers emdc, nekuti makapresida over congress nenational council, mukaita hand over power, mukaita take over zvese zvikaitwa pamutemo. Asi nhasi maakuti inini ndini mapresident emdc, muri nekuti makatumwa president emdc kuenda kulondon kubasa.
Vari kutiwo zvakare vari kutozvidemba kuti sei vakati vachamise vabva pautungamiri vachitiwo vamonzora vakutoita zvakanyanyisa kudarika pane zvavaipomera vachamisa.
Chinonesa ndechekuti vakomichika varikutaura vakatsika mukati nekunze, ivo havana kumborambidzwa kuti vaende kunojoina vachamisa. Izvo zvekuramba vachingotuka monzora izvo, aiwa ngavakadaro, vada kunojoina vachamisa ngavajoina vakanyarara. Saka ngavasaramba vachiti monzora monzora, kana vaona zvamonzora zvisingaiti vane kodzero yekunojoina vashamisa vacho kutionesa vapurezi. Asichaita kuti vanoziva kuti kwachamisa kwacho hakutoiti, ndosaka vakufoma bato ravo. Saka vari kunyepera vanhu nekudangoshivisa vanhu. Ada kufoma bato rake ngaafomi, asi vati kudzidzira kuroa zvibhakira pana vamonzora.
Mutauriri vamonzora vaLloyd Damba vachitaura vari parunare muHarare. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 Dr. Agnes Mahomva vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka kuti chirwere cheCOVID-19 chave kudzoka zvine mutsindo nekuti hapana zvachinja pane uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera mashoko asachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano yeParliamentary Portfolio Committee on Health Dr. Ruth Labode mudare reparamende nezuro ekuti chirwere ichi chatanga kupararira zvakanyanya uye kuchipatara chemupilo kuBulawayo kwatovhurwa imwe kamuri iri kurapwa vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi kunyanya vana vadiki. Dr. Labode vaudza Studio 7 kuti vari kushanyira zvakare chipatara cheparirenyatwa mangwana kuti vaone kuti zvinhu zvakamira sei vasati vazotipawo maonero avo. Mutori wedu wenhau Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Mahomva kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu maererano nedenda reCOVID-19.
Tinotenda nebvunzo wenyu, iko zvino ndiri kutotarisa tinoti mastatistics edu tichianalyza kubva nguva yakakuti neWHO zvakare necabhineti yedu kuti COVID haisisi an emergency ba, changewo chirwerewo asi tinofanirwa kuramba takadii tiri vigilant kana takanyatsokuvhura madziso kuti isazodzoka ichitinetsa ba. Tiri kuona kuti zvichakamira zvakanaka. COVID-19 Zimbabwe ichaka iri controlled, tinoti maepidemic curve yakaita zvakanaka chaizvo. Tiri kutoona kuti tatoone gore kubva gore rapera nguva dzino kusvika pane zvino, curve yedu yaramba yakangoita stable. Saka tiri kuti hapana chekuvhunduka ba tisawe tine panic.
Kumasho kwatiri kunzwawo nevamwe kunzi kuna Nampilo Hospital nedzimwe nzvimbo yave kutotaridza kuti yatodzoka zvine mutsindo. Muri kunzwawo here nezvemashoko aya?
Tine kuti tamuya mukunzi tinoti winter. Takona vanhu vangorwara mafuru vakadaro. Saka vanhu vakubva vakufunga kuti yave COVID kwete hama neshamwari. Fuu tinotongoziva kuti nguva dzechando kudai vanhu vakabatwa nayo vanoti vandei.
Kurudziro yenyu yochi tuo kudini kune veruzhinji.
Kune chingokurudzira kuti kana uchingokubatwa nayo neflu iyoyo uchigona enda unotestwa. Uchigona usapindepinde mune vanhu vakawanda garawo zvako kubva kwako kuti usaipararidzire. Nekuti kana uchingotestwa hapana anozoziva kuti chii chauinacho.
Saka muchidimbu tingati veruzhinji vasavhunduke zvavo.
Vasavhunduke zvavo ndosaka mukona isu tichingori pano COVID-19 coordinator kuti nyatsogutsikana tichingoramba tichitarisa nhamba dzedu kuti zvakamira sei. Kuvaine chinenge chaitika tinotovazivisa nekukumidza tichibva tataurirana kuti tozvifambisa sei. Asi pano zvino muzimbabwe haifaniri kuvhuruka ba.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ekudzivirira chirwere checovid-19 kana kuti National COVID-19 Task Force Coordinator mubazi rinoona nezveutano Dr. Agnes Mahomba vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vanoita zvekusetsa vanhu pamadande mutande akasiyana siyana muzvare Felistas Murata vanozikanwa nekuti Maititi vachapedza rimwe zuva rechipiri vari mutirongo sezvo vachuchisi vari kuti vanogona kunge vaine dzimwe mhosva dzinoita kuti vasakwanise kupiwa mutongo wekushanda munharaunda kana kuti community service sezvavainge vakumbira kudare. Maititi vakabatwa nemhosva nemusi wechipiri yekuba midziyo yavainge vakwereta kana kuti theft of trust property. Vange vachifanira kupiwa chirango chavo nhasi asi vazonzi vadzokere kudare nemusi wechina. Gweta ravo vaAmos Masango vanoti vashamisika nezviri kutaurwa nevachuchisi sezvo vachiti Amaititi havana dzimwe mhosva dzavari kunzi vakapara sezviri kutaurwa nevachuchisi. Asi vachuchisi vanoti vane imwe mhosva yekurova munhu nekutadza kuenda kudare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vangangosvika zana nevatatu kana kuti 103 vakafa mudunhu riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria mushure mekunyura murwizi kwechikepe chakanga chakatakura mhuri dzaida kubva dzaibva kumuchato. Hazvisati zvazivikanwa kuti chii chakakonzera kunyura kwechikepe ichi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri weAmerica paDonald Trump vakamira pamberi pedare raMajor Street muMiami, Florida nezuro vachiramba mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vakachengeta magwaro asina kukodzera kuonekwa nemunhu wose ane chekuita nekuchengetedzwa kwenyika pavakabuda muhofisi yeWhite House uye kuvharidzira hurumende apo yaiedza kutora magwaro aya kubva kwavari. West mudare paramende va Job Sikala nasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi asi pasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba kumhuri yeZimbabwe vari muusungwa vasikala vati havasi kubatwa zvakanaka sezvo vanenge vakaiswa ngetani dzemumakumbo uye kugariswa vari vega. Vanoti vakamboedza kutaura negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda asi havana kupindurwa. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaZelus Gumbo vashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa vasikala vari mujeri.
Mararamiro ari kuita vasikala vari muchikurubhi wakaomarara zvikuru. Vari kurarama ari munhiye akasungwa dzingava dziya dzatinoti mbira dzakondo. Hakuna munhu anoti wachikorerwa kodzero dzako woiswa mukati mejeri. Mukati mejeri makare momoorarama zvakare wakasungwa maoko nemakumbo. Izvi zvinhu zvinoafekta dzingava dziri ndangariro dzavo, ungava huri utano hwavo. Sazvinhu zvekuti tine kuchema kukuru, tine kubatikana kukuru nemararamiro akaita seiwaya. Nedzimwe nhambwe tinotombonzwa kuti kune vanhu vanouya vachimbovabuditsa mavanenge vakasungwa vari woita sekuti vane zvavanotsvaka. Sazvinhu zvekuti nanhasi tinotyira even utano hwavo kuti zvingava zviri zvii zvavanenge vachitsvaka, asi mararamiro avasikana muusungwa wavo wakaipisisa zvikuru.
Mutauriri webato reTCCC Muzvari Fadzai Mahere vanotiwo havasi kufara nezviri kuitika kuna vasikala.
SetCCC tukukadzika zvakanyanya mairano nekubatwa kwava Job Sikala. Vasvitsa ivo nhasi gore vari muchitokisi vasati vabatwa nemhosva. Tinoziva tose kuti pamutemo paconstitution yedu munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba kana kuti bail pachirungu.
Asi vachipindurawo mukuru mubato rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vasikala vanofanira kutakura muchinjikwa wavo.
Mutemo wemunyika yeZimbabwe wejekerere wakabvumiranwa namapato ese nevanhu vemuZimbabwe wese mune 2013 unotaura iwo zvinoitika kana munhu achinge atyora mutemo. Vasikala vakatyora mutemo nezvavakaita kukonzeresa mhirizhonga kunzvimbo yenyatsime nekuSt Mary's. Zvinozikanwa izvozvo uye nemumashoko avo vakazvitaura. Handizivi kuti vanoramba vachiti vasikala vari kuiswa mutirongo nenyaya dzezvematongerwo enyika havana here kuona kana kuti havana meso here ekuona kana nzeve dzokunzwa zvaitaura vasikala zvakasaka kuti mota dzipwanyiwe, mashopu apiswe, dzimba dzevanhu dzipiswe. Pakatoshayika vamwe vainzi vamuramba tsvina vaiva chairman wemusangano weZANU-PF. Zvekare izvo vaizviitira vachiziva kuti Muzvare Mobilizing Ali havana kurayirwa zvematongerwo enyika.
Mumwe ashorawo nyaya yekugariswa mujeri kwegore rose kwavasikala ndisenata Morgan Komichi.
Kufunga kuti akugarirei almost whole year ari murimani chisi kunetsa. Good rights here munhu akakanisa paramhosva ana marights akarikonsiswa anofanira kurespektwa, anofanira kupiwa bail wotongwa achibva kumba.
Vasikala vakamboedza kanodarika kagumi kuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, asi zvose izvi zvakakona n'anga murapwa achida. Vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira nyaya yekuti vaipesvedzera mhirizhonga, asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Komiti yeparamende inoona nezvemutemo yeParliamentary Legal Committee inoti hapana chakaipa pabhiri rekuwedzera mari yekuti vanoda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nedare paramende vabhadhare mari idzi. Asi izvi zviri kushorwa nevanopikisa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakafano pata chigaro chemutauri weNational Assembly vaWilliam Mutomba varamba kuti zvabva kuPLC zvizeiwe mudare vachiti kuchikora mutemo. Vatikana komiti yangotora danho, hapana gakava rinozoitwa, chinenge chasara kuti zvabuda zviendeswe kune vanotinda magwaro ehurumende kana kuti Government Gazette. Izvi hazvina kufadza nhengo dzinopikisa zvapa kuti pakandiranwe makobvu nematete. Sina kufara nekutongwa kwavamutomba mumiriri weBinga North vaPrince Tuveko Swanda vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vati veruzhinji vanoda kuziva zvikonzero zvaita kuti PLC isvike padanho rekutsigira kuti vanhu vabhadhare mari yakawanda kudaro kana vachida kukwikwidza
muruzhinji rweZimbabwe rwakamirira kuti ruzive kuti kwara mafizi akunzi ngaenderere mberi akadaro. Chikonzero chii chaonekwa nePLC
sarudzo. Vamwewo vasina kufara nezvaitika mudare nhasi, mumiriri weMakoni Central vaDavid Tekesheve MDC inotungamirwa navaDouglas Monzora avo vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuzeya gwaro rePLC rekutsigira Statutory Instrument 144 ya 2022.
The PLC committee of Anakuyamu House and tell us what were their findings so that we can see it no one outside them.
Saka Mr. Vateke Shivaindi Ramberi Vachiti Nya Emari Zima nomination fees inofanira kudzorwa kudare repamusoro zvekare. Izvatsigirwa nemumiriri weMutare Central vaInnocent Gonese.
Tajanyirirwa asi tinondiona sekuti munhu akateka kumhangara nyaya iyi dei adzokera Constitutional Court okumbira kuti nyaya iyi itongwe zvechimbi chimbi nekuti hapasina mazuva.
Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vachimirira Gutu South vapupuraito gare pi vati kuzeya kana kusaziya nyaya iyi hakuna zvakwaibatsira nekuti hazvina zvazvinochinja nekuti mari dzichabhadharwa ndidzo dzaivepo musi wakatarwa zuva resarudzo nemutungamiri wenyika.
Uye kana tikange tazviona kuti yakawandisa kana kuti ishoma tichida kuzvichinja, tikazvichinja nhasi hazvichabatsiri nekuti president vakataura zuva ramaelection. Ndo zvinoreva section 157 subsection 5. Anything chakaitwa before president vaproclaima chinoramba chakadaro nguva yemaelection. Chakazoitwa after chakutozoshanda kana takuita maelection.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino, uye muna Nyamavhuvhu gore rapfuura Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa mari dzichabhadharwa nevanoda kukwikwidza musarudzo idzi. Vanoda kukwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika vachabhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kana kuti $20,000. Vanoda kupinda muparamende vachibhadhara chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000. Zvichakadai, mumiriri waHarare North vabuda mudare vachiratidzira pamusoro pemashoko avanonzi vaudzwa navaJoseph Chinotimba zvine chekuita nerusaro raganda. Vati akakasike kutanga vachiudzwa mashoko makukutu ane chekuita nerusaro raganda vachiti izvi zviri kuitika kunyange mubato ravo. Nhengo kubva kumapato ese dzashora zvaitwa navaChinotimba. Vatogare pevati Zimbabwe haikurudzire nyaya dzerusaro raganda. Mutauri wedare paramende vati vaChinotimba vaturure mashoko avo, asi pavazoita izvi vamakamu pamwe neimwe nhengo yedare iri yechichena vaJohn Walton VCC zvakare vachimirira Kariba vange vatobuda mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi muchirongwa tine hurukuro navaAustin Majahanjani vanoenyanzvi mune zvekurima, avo vari kushura mare vachirima vari kuBotswana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tese tinoziva zvakaitika kuZimbabwe for the past 20 years. Tese tinoziva vakanga varimo muZimbabwe for the past 20 years vanoziva zvaivaitika. Ndotaura zvenzi yakanzi land reform yakaitiwa yaka afecta vanhu vazhinji vakaita sesu both ma graduates agric then vashandi vaishanda mumabrick industry vaishanda mumafarm kuzimbabwe vazhinji vedu were displaced after the first track
saka ndo yakaita kuti munge muchizobuda muchienda kuBotswana
one nyaya dzekuti zvaunorima zvachona zvinotengeswa sei ndoda kupa example chai chai kwarisape kwatainge tiri tairima fodya unorima uishandisa maus dollars pakuzoenda musika wodzwa kuti hafu yemari yawatengesa nayo yodzwa kuti unopiwa in us dollar the rest unopiwa in rtgs or equivalent of us dollar but in local currency but wakatenga mainput wakatenga zvinodiwa mafertilizer nemishonga pakurima pachona wakatenga nemaus dollars saka hazvizo vane bundutso kune murimi hence unongozopedzisira waona kuti pachirungu inenge yakunzi no longer making money makes sense
saka kuBotswana makasvikotenga nzvimbo here kana kuti makakumbira nzvimbo yekushandisa
no there are partnerships that we went through ma partnership anonzi you come in as a foreigner you go into a partnership with mumwe munhu anenge ane land kana kuti munowirirana upausawira pakuwirirana wemunhu anenge achiti ndine munda iwo uchiti ndinoziva zvakati wemunhu anokwanisa kuti ndine mari iwo uchiti ndine expertise or the know how mosangana pakati morana one profit sharing basis
saka zvii zvamuri kurima ikoko kuBotswana makaenderera mberi nekurima fodya here
kuno kuBotswana hairimi fodya not a due for production ye fodya kuno kuzvarazve kuma madomasi nemagreen pepper ne yandingangoti pachirungu kana pachishona horticulture
asi zvirimwa muri kuwana misika here uye muri kutambirwa sei nevagari vaiko kwamunorimira
zvirimwa tiri kuwana kumusika misika iripo musika one wekutanga Botswana musika pachazvawo wakazvimirira wega because government of Botswana has been trying to promote yanga itraya kukurudzira varime muno kuvarime pate zvavo pakudano vane zvimwe zvavakabhana kubva kuti hazvitori from South Africa zvichiuya kuno zvakaita kuti mikana yemamaketi inge yakavhurika the local market saka ndozvaita kuti mikana inge iripo
mune vamwe vamunoshandawo navo here vekuZimbabwe pachirongwa chenyu ichochi
ndingangoti pazhinji pane marequirements anodiwa neBotswana government anenge achiti a certain quota inofanirwa kunge iri yemaforeina a certain quota in labor force and mautilities anofanirwa kunge ari local quota kana kuti maforeign quotas inotoshanda nemaquotas anonga achidetemainwa neministry of agriculture yemuBotswana like iko zvino tinenge tine 50% of it inenge iri maforeiners 50% iri also malocals
muri kusanganawo nematambudziko api
komangu patakabva ndomitunhu ngozen zvakaitika ndezvokuti musha kana watsva vamwe vanomhanya achimhanyira kune divi risiri kutsva remusha redu rakatsva but tine hope yekuti wanzei zvinhu zvinonaka
chizvarwa chezimbabwe chiri kurima chiri kuBotswana vaAustin Majahanjani vari parunare muGaborone kuBotswana kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7 muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. nhasi tiri kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa nenyaya yekuwedzerwa nemwedzi mitanhatu kwemagwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo kana kuti Zimbabwe Exemption Permits. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo inoti hapana chakaipa pamari dziri kunzi dzibhadharwe nevanoda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika uye dzenhengo dzedare reparamende. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala nhasi vasvitsa gore vari mujeri rechikurubhi vachiti havasi kubatwa zvakanaka. Senator Morgan Komichi vanoti vabuda mubato reMDC rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.